Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoye zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo.
Bato reZANU-PF royambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1.
Nyanzi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana nenyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzeZANU-PF kumasero. Tichakupai hurukuro yataita nemuimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhuwe nechikwata cheHard Workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Batore ZANU-PF rayambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi. Izvi zvaziviswa nemurongi wemisangano mubato iri vaMike Dima. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vabima vataura mashoko aya pavaita musangano nevatori venhau nhasi muHarare. Vabima vati gadziro dzavo dzekuti vaite sarudzo dzenhengo dzeCentral Committee dziri kufamba zvakanaka, uye matunhu akasiyana siyana akatopa mahofisi avo mazita evese vari kuda kukwikwidza. Nhengo dzeCentral Committee dzinosarudzwa bato risati raenda kumusangano weCongress uyo unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Asi vabima vayambira nhengo dzebato ravo kuti vanoshandisa mari kuti vavhoterwe vacharangwa.
Kuyambirawo kuti pane vaya vachakwikwidza vanatsoona kuti hatidi nyaya yokutenga mavhotsi. Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo dziri kutevera. Tinofungidzira kuti sarudzo dzedu dzichafamba zvakanaka.
Vabima vati
uko nekoko kune vanhu vari kusevenzesa mari, asi pane mareports atawana so far tiri kunzwa nyaya dzokutenga mavhoti dzichinyanya kumaprovinces ari kumataundi, asi zvichinyanyawo muno muguta redu yeHarare ndo matawana mareports akati wandei. Asi hazviri kuti mareports awana ndezvechokwadi, tinodawo kuti timboongorora kuti ichokwadi here, kuti nedzimwe nguva zvinei zvisirizvo ndinogona kungopawo ripoti yekuti chamunorwa uri kutenga mavhotsi, dzimwe nguva pasina zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatafa taona mahoso vati danho riri kuda kutorwa neZANU-PF rekubvisa kushandiswa kwemari munguva dzekufota harisi nyore.
Zvinofanira kubatsira, asi ndiri kuti rini hazvisi nyore sebata pakutaura, zviri nyore pakuzoita. Zvinosiyana mashi, zvinosiyana nekutika vanhu vanoshaya, vanhu vane nzara. Munogona kuti munhu afarirwa, asi afarirwa nekutenga kwacho ikoko kusikadiwi.
Nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzi vati
politics ka munhu anofarigwa na vanhu. Saka haugoni kufarigwa na vanhu nokutenga mavhoti. Eni zvikadaro se mavone ratinoita ZANU-PF vanoti ibato remass movement. Saka zvoreva kuti mass ndokuti vanhu. Saka zvoreva kuti vanhu ivavo ndovano ziva zvavanoda pamusangano wavo. Saka zvinotaura vapima kana zvikaitika izvozvo ndozvinocherechedza kuti zveishuwa ZANU-PF ibato ravanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSidix Muradzikwa vati
anotendeseka zvikuru nekuti bato iri kazhinji kacho kana richiita nyaya dzaro dzemumba ndimoona sevanoita nemazvo munguva zhinji. Asiwo mukuzoita zvingadiwa munyika mupolitiki dzenyika dzatoti national politics ndopa vasingaiti zvinhu zvakatendeseka.
VaMuradzikwa vati kutenga mavhoti chinhu chakaipa. Bato reZANU-PF padande mutande raro rinoti rinosarudza nhengo dzeCentral Committee 230 kubva kumatunhu gumi ari munyika kusanganisira nhengo dzinomirira mapoka emadzimai nevechidiki. VaBima vati havasati vava nezuva rekuita sarudzo idzi uye vachasarudzwa vanova nhengo dzeCentral Committee kwemakore mashanu. ZANU-PF iri kuenda kucongress yayo uko ichabuda nechisungo chekuti ndiana achamirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana panyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunja vanoti matanho avari kutora ayo anosanganisira kuedza kumisa uori muhurumende ari kushanda zvikuru. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanowirirana nemaonero aya.
Izvozvi mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti parallel market or black market tingangoti izvozvo it's almost dead. Hatingati yafa zvedu because chinhu changatiraramisa vakawanda uye chinhu chachajaira vakawanda. But tikataka rate yeparallel market ndereofshore rate zvinenge zvatongova kuti gejegeje zvakangosiyanawo hazvo nemari dziya dzekuti hatisi mari dzingavhundika munhu ari kuita zvebhizinesi. Saka apa tinotanga matanho akatorwa nehurumende.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Tinotangira kwakatanga kuya goldcoin. After goldcoin tikazotora futi mamwe matanho akaitwa ireview of macontracts ese anga tapuwa masupplies egovernment yaedi value for money reassessment. Nekuti vanhu vaita risoto munhu kana akasupply chinhu kugovernment yeZimbabwe aishandisa rate ripi? Rate rake was it realistic, was it linked to the official rate or the parallel rate? Saka zvakazowanikwa sa zvakawanda kuti vakawanda vanga vakapa macontracts kuhurumende vanga vakaisa macontracts aya vachishandisa black market rate. Ine macontracts acho akawanda acho akazokanzurwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndipo makazoona pachibuda yei kuparamendi yei kompyuta yezonzi yanga yavinadollars. Saka vanhu vanga vanesi macalculations yavanga vaita zvekutarisira kuti nekudonha kunoita mari by December chaichai inenge yasvika kupi. Hazvina kuzofamba nekudaro nekuti ministry of finance nereserve bank ine matanho ayakazotora. Firstly, ikuda totarisisa kuti vari kumbodhiya nezveparallel market vacho ndivanani neblack market iri kumbofamba sei. Zvikazoonekwa kuti aiwa chinhu chedu chiri kuitwa nehurumende chinofanira kunge chichiitwa nemabond notes kana RTG.
Sei izvozvo zvakabatsira vaMuponda?
Zvakazopa demand kumaRTGS nekuti vanhu vakatiwa aiwa mari yandinayo inotoshanda inototenga. Izvi zvakapa kudzikama nekugadzikana kwemusika yemari.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga vaGilbert Muponda vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGift Mugano vaudza Blessing zvakare kuti dhora remuZimbabwe harisati radzikama.
Kutaura kwekuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1. Saka tingati here kana Zimbabwean dollar rate yehurumende ichidona kubva pa 1:400 kuti yapa 1:600 and $21 toti in about a month yadona simba ne 50%. Saka tuda kutota rate hurumende atikwasi kuti tiri Zimbabwe ndira iri kusimba nekuti rate hurumende iri kudona. Saka apa vari kupedza nguva vachitsanangura kuti nekuti rate ye black market hainonga ichitiza stereki. Saka zvinobudzira yasimba
mungapa muenzaniso here ipapo
tingati here tichiplana economy tichiplana zvinhu zvemakuhwa zvekuunze kublack market kuti nyika yakuzofamba zvakanaka nekuti black market dzaakudzikana asi zvemumba chaimo chaimo official rate iri kudona izvo yapa 6.1. Saka chekutanga hatiti chokwadi kuti Zimbabwe dollar iri kusimba nekuti tichitaura nyaya dzecurrency tinoshandisa official exchange rate inova iri kupera simba zuva nezuva.
Kumuka kopa vari kuti mukaha wanga uripo pa mutengo uri kutengeswa dora ku RBZ nepamukoto unenge uri kuita uchivharika.
Dora pari zvino nhasi chai rate ye black market $820 Zimbabwe dollars against $1. So hurumende iri $621. Zvakati pane about $200 igepi iroro anzenaro mari. Yes, changachiitika pamwedzi wapfuura ndekuti hurumende yange yakamira kubhadhara maservice providers anova anoita basa kuhurumende vanovaka vanosupply magood and services.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Mune imwewo nyaya yezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubuda pachena kweZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine kunogona kuzoizvimbira panyaya yechikumbiro chayo chekuti ibviswe pazvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumadekero dzinosanganisa America. Tinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Andiwoni zvichibatsira Zimbabwe mberi kunoenda uko panyaya dzeupfumi tichiona kuti iyo Russia pachayo upfumi hwayo huri kudzakira chaizvo. Vanhu vomuRussia vari kutiza munyika mavo imomo namasanctions ari kuwedzera iro mabhizinesi mamwe achivhara kuti Zimbabwe iti kwati kwati neRussia zvichainetsa mberi kunoenda uko pameno zvavari kuwana kubva kuRussia zvavanotivo vaizviwana kubvira nguva yehondo asi vanenge vari kushishidzirwa zvekare neRussia pamwe kuti kana mukatadza kutisapota tinokona kupai zvakati kuchaafecta Zimbabwe chaizvo nokuti rubatsiro rwayanga ichiwana Zimbabwe kuAmerica nokubuda kwayazoita pachena kuti iri kusapota Russia kuchaita kushoma zvekare kuchizoita kuti upfumi hweZimbabwe huafektiwe nekutora kwayaita divi reRussia iroro. Dai yanga iri nyika yakangwara vaideri vangogara vari pakati sezvo zvirizvo zvinoita nyika dzomuAfrica asi Zimbabwe yafunga kusiyana negwara reAfrican Union rokunge iri pakati pamakakatwana avanokonana.
Asika tinoona kuti Zimbabwe yanga iri hama yeRussia kubva panguva yehondo. Hamuoni here kuti izvi pamwe ndozvazoita kuti vabva vamira semusambamwenda vakatsamirana neRussia?
Zvingava izvozvo asi Zimbabwe haifaniri kusungwa mbira dzakondo nobukama hwakare. Nguva yehondo yakatopera. Kana vaiwirirana nguva yehondo hazvirevi kuti vanhu vacharamba vachingowirirana upenyu hwose nokuti vakawirirana kubva vachikura. Vanhu vanoparadzana zvichienderana nokukura kwavo. Saka Zimbabwe ngaikure kubva kusungwa mbira dzakondo kwokubetserwa nguva yehondo. Nguva yehondo yakatopera. Ramangwana idzva Zimbabwe ngaitsvage shamwari kwadzo kwete shamwari dzakaita sana Russia dzinondoputa imwe nyika nenyaya dzokungoti taibatsirwa nguva yehondo. Zvehondo zvakatopera taapa neimwe nguva tsva yokutsvaga shamwari.
Tinoona zvakare kuti Russia yakabatsira Zimbabwe panguva yeCovid nekuvapa nhomba dzeCovid-19 izvazvi reve here kuti aiwa vari kuti regai timire navo panguva ino?
Handi Russia chete yakapa Zimbabwe rubetsero, ungava kwemavhaksini ecovid, asi nyika dzakaita sana America dzakaisawo zvadzakaisa. Zvikava zvanga zvisiri mavhaksini, ichada mari vhaksini iyoyo kuti iende painofanira kuenda kunobaya vanhu. Saka kuti Zimbabwe ingoti takapiwa vhaksini chete neRussia, Russia handiyo chete yakabatsira Zimbabwe. Zvekare kuti ufumi hwenyika hubudirire hahungodi vhaksini chete. Kusapoti dzenyika yeZimbabwe dzinobva kwakasiyana-siyana. Saka hazvifaniri izvo kuti ingomira neRussia nekuti takapuwa zvakati. Sokuita sokuti Russia ndiyo yakapa Zimbabwe zvese. Kunotova kukanganisa ikoko, Zimbabwe ngaikwanise kuva negwara rayo rokuti isu hatisapoti Russia. Isu rokusange tichitsvagirwa shamwari kana kutsvagirwa vavengi nedzimwe nyika.
Muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare naMavlas Mhlanga Nyauye weStudio 7. Dutu mupengo reHurricane Ian iro rakapinda mudunhu reFlorida nemusi wechitatu rikavhiringa zvivakwa magetsi nezvimwe rinonzi rananga kuchamembe kweCharleston mudunhu reSouth Carolina. Sangano rinoona nezvematutu mupengo muAmerica National Hurricane Center rinoti Hurricane Ian iri kumhanya mamaira makumi masere nemashanu paawa, kana kuti 85 miles per hour. Mumatunhu aya munogarawo zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida. Vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato reCitizens Coalition for Change, CCC, muFlorida, varunyararo mazana.
Ndati pari zvino hatina zvakawanda but vazhinji vatataura navo vanenge bari raita the only challenge kuti vanenge vasina magas but tisati tawana any bodo kuZimbabwe akuzvakuwara kana kuti is homeless at this point in time.
Tichiteverawo zviri kutaurwa munhau nezvimwe zvatiri kunzwa, muri kuona zvichizopera zvakanaka here?
Tingati pari zvino mvura yacho yambomira kunaya, hakusina mhepo and taona vehurumende vachishanda zvakanaka kubatsira. Tinoona kuti zviri kufamba zvakanaka kubatsira vapinda mudambudziko racho.
Taonawo kuti kwakaparadzwa mabhiriji nenzira nedzimba dzakawanda wanda. Zviri kusiya vemabhizimisi nevagariwo zvavo vakamira papi?
Dambudziko raitika kumugwagwa kuti kufamba kwacho kwakunetsa pari zvino, nokuti unenge usingazivi pakashata nepakanaka. Migwagwa mizhinji isine mvura, iri flooded. Saka kuenda kumabasa sechallenge. Mabhizinesi mazhinji akavharwa, magas station mazhinji akavharwa pari zvino. Dzimwe nzvimbo zhinji hadzina magetsi, saka pane challenge yokufamba. So zvinoafekta vemabhizinesi, zvinoafektawo isinoenda kumabasa at the same time.
Mashoko amungapewo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda kuti vazvichengetedzewo panguva iyi ndeapi?
Tingachingokurudzirana kuti check on your neighbor kana wazivawo muZimbabwe inzwa kuti ari sei. Kana pane zvaangabatsirikana nazvo, tozama kubatsirana so that tobuda mudambudziko iri.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida, uye vari vakafanobata chigaro sasachigaro webato reCitizens Coalition for Change muFlorida, varunyararo mazana, vachitaura vari parunare kwakare kuFlorida. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvidanho reUkraine reRussia rekuramba ichinorwisa kutora mamwe matunhu eUkraine, vachiti hurumende yavo haizofi yakatsigirana nekutorwa kwematunhu eUkraine nechisimba kuri kuitwa neRussia. Hurumende yeKenya inoti iri kuita tsvakurudzo dzizere pamusoro pechirwere chiri kufungidzirwa kuti iEbola pedyo nekumuganhu weKenya neUganda. kumugano uyu kunonzi denda reibola riri kufungidzirwa zvakanyanya muvarwere vanosvika makumi matatu nevashanu uye vasere vanofungidzirwa kuti vakafa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotreza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzezano pf kumasero. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chivende, Mudzimu, Doro, Kazangarare nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anobanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanu pf remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuteshidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanu pf.
Munhu wese asiri triple c haasi kuwana chipfumbudzo uyezve tichatora vanhu usiku vetriple c vese sehanzi hatisi kunyora vanhu triple c mumwese wetriple c wese haasi kuwana vanhu vari kushaya vanhu vane fiya uyezve nechikwata chekufamba chitaura totora vanhu usiku vanhu vane fiya vanhu vane fiya.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvakafanana kuti vanhu tisi tenga tiri mapillars etriple c tinodo protection yekuti kana taona maintimidations yakatai kuzotora siwa tinowanaupa tinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedzwa. Pakana kufamba kwakudochisa zvakangoenda pamashops hautongobva pamashops pamwe neimwe nzira pamwe hautobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakudochisa.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo.
Kune gurupu rakatrainwa kugweru rinonzi faz rina chairman warina anonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anetsa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira faz saka munhu iyoyo anenge achinyora kuti vetriple c ndivapi maopposition endapi vanenge vachichidzira vanhu ivavo ndovari kutofamba vachitoti tiri kuuraya ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudza.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbove shasha yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumbavhundutsirwa, hapana anogotaurwa and isu hatiunganidzi vanhu for your information. Ndandorova maoko ndorova nyange ukasvika pandei ndiri zvaivo pano pandigeripana ukangoya ndaumboexercise asi handinobva ngari because handisandamboita ripoti kumapurisa ekumhangaraundarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato retriple c ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumbudza kubva kuhurumende zanu pf nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
Zanu pf president vamunangagwa ed executives vakasarudzwa nezanu pf havana kuvhotegwa neec handitika saka ka zvinhu zvinoitwa nemukuru yeuya ari kuita zvinhu zvezanu pf haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuya is banned by the structures of the card and the constitution of the card. Avo kana vachida ngavatengera nepetrazi mvurato iri kungonaya ngavatengera kadziri pfumbudza dziri kupfumbudzira mashizha ngavateme pfumbudza vaise pasi varime.
Asi mutauri webato rezanu pf mudunhu remashonaland west vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanu pf. Studio 7 ndakukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaEntias Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yekupedza nzara munyika. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
From Washington, the voice of America, VOA. Tine urukuro ya Titan ya muimbi msambo we sungura. Tino muwanga dube uyanoemba nechikwata che Hard Workers. Tino ni dambare fujizari nonzi pachikomo. Kati nzwe inoro ndo ya rwendo rwake mneje magitare.
Mukoma Evans, ndinongo tenda rudo, mana wenyu ndamupa zita rangu. Andina ocha ndina acho, chenga inza na kutenda rudo wakadai. Kwa mnondi pa wabati we Studio 7. Kundipa wa mkana ukunge ndichita ura uu neva tigiri wangu, wa tigiri we Hard Workers, neva tereri, mudzimba, mumatunu, nenyika za wangadai vari, nukusia nasia na kwazo.
Mukoma tino tu zei mbijana neve dambarefu idzara makaburai.
Dambarefu rangu idzwa, randaka itaguri rino 2022, rino itwa pachikomo ndakaritsi pachikomo seshuviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa ndakanyura sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimanzi.
Kubva pamakatanga zvemimanzi mazuva awanda rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvara zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvara zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndaingofunga kuti handiri kuita zvangu, just telling a story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura. Pati wochizoona kuti vanhu vakawanda vane story. Story yangu vanotoigamuchira. Vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitiro andiri kuita mubasa rangu remimanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika. Isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu remimanzi. Ndiri ku South Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo. Ndiyo dambudziko ndingangoti guru randinaro. Asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflya ndichienda back kuZimbabwe ndichiita mashows ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri veHard Workers, vatsigiri vemimanzi.
Vanoda kubhuka mashow, vanoda kutenga manzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp pa namba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop, music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuZimbabwe oso nekuno kuSouth Africa. Kana kuti kuenda kuYouTube ndinowanika vanongoti tinomuonga dhuwe music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, kuFacebook as well, tiriko Instagram as well.
Koka ari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu. Isongo yakauya ndisina mata. Muna mato wangu kuna mwari wanga uriwe shuviro ya mai wangu kuti kana vasvika kudenga mwari vakatambi
mitonzi yangu inomona ndikarangarira mai wangu hasvika pakomba ndichitambura ndakone vanhu vanonura kurwerere kuna kwenamo baba ndakatarira.
Uyo ange ari muimbi wemusambo wesungura. Tinomuonga dhuve anoimba nechikwata cheHard Workers ari parunare kuCape Town kuSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa ukama weZimbabwe neRussia zvichitevera kubuda pachena kwehurumende yeZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.